Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 26 2020 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu nhau dzeCOVID-19 takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neUNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakatitambira
hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda uye kupa dzidziso apo wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus woramba huchiwedzera munyika
ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndikabatsire sei mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizvi ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai
varei funani vobatsira vanhu vasina pekugara muHarare nenzvimbo dzakapoteredza
saka pakugara kwatakaita pasi navo naivo vakanzwisisa vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika
Vezvitoro voramba kudzikisa mitengo sezvirikurudzirwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchiwedzera munyika kunyange hazvo hurumende yakati vanhu vagare mudzimba kusvika musi wa3 chivabvu nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti hurumende ivheneke vanhu vakawanda uye kupa dzidziso bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu 31 chete vabatwa nechirwere ichi munyika vanhu vafa nechirwere ichi vana uye vapora vaviri Nezuro bazi iri rakazivisa kuti vanhu vatatu vainge vabatwa nechirwere ichi uye vaviri vacho havana kumbobvira vabuda kunze kwenyika kana kusangana nemunhu ainge abva kunze kwenyika vana chiremba munyika nepasi rose vanoti zvakakosha zvikuru munguva ino kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti hurumende ipotewo ichivheneka vanhu vakawanda pane vavhenekwa kusvika pari zvino Vamwe varikurudzirawo kuti panofanira kunge paine dzidziso yakasimba nekuti vanhu varikuramba vachiungana vachitsvaga mvura kana hupfu. Vamwe varikuita zvekudzidzisa vanhu ava ndeve Patch Media. Mukuzeya nezveurongwa uhu, tabata mukuru wekambani iyi vaColin Magobea.
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu zvikuru sei nhau dzeCOVID-19 chirwere chatekeshera pasi rose takanangana zvakare nekuzivisa vanhu nyaya dzemanyepo takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neUNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakatitambira saka takatanga kuita messages atanga tichiisa malanguages emuno munyika yedu yeZimbabwe
Mitauro ipi mungapa muenzaniso here?
Anosanganisira Shona, Ndevele, Nambia, Tonga, Itosa, Sign Language. Mamessages aya akatanga kutekeshera kana kungangu tichitanga tichitumidzira. Tichishandisa national broadcasting uyezve nemasocial media. Asi takaona kuti dzenguva muno munyika vanhu vazhinji kunyangwe tiri pa lockdown tikona vanhu vazhinji pamwe havasi mudzimba vari kutsvaka kurarama vamwe vari kunge vari kutsvaga mvura saka tikati zvakanaka kuti tiende muvanhu saka tiri kushanda ne Ministry of Information Ministry of Health Amnesty International UNESCO Katswe Sisterhood tichishanda zvakare ne Harare Municipality Department of Health zvakare ne Chitungiza Municipality
Ndezipi dzimwe nzvimbo dzamuri kutarisira kunoparidzira shoko renyu iri
tiri kutarisira kuenda vhiki rino tichitenderera munzvimbo dzeHarare. Takaita seHopley, Stonebridge, tichienda muHeathcliff, tichienda kuGlenview, tichienda kuBudiriro, tichienda kuwadzana dzarasekwa. Zvakare tiri kutarisira kuendawo kune nzvimbo dzakaita sana Epworth nana Caledonia, idzo nzvimbo dzatingati hadzizi hadzo under Harare Municipality, but pane urongwa hwekuti tinge tichipiwa mvumo vari kutaurirana vemakansoro ivavo kuti tinge tichisvikako zvakare tichienda kuchitungwiza kwatinichitenderera.
Nderipi shoko ramuri kunyanyoshambadzira kune vanhu?
Meseji yedu taakunyanyopromota nhau dzesocial distancing kuti vanhu vazive kuti zvinokosherei kuti kana pose pavari vave vanogara maybe at least 1 meter apart. Saka ndo meseji yatiri kufamba tichiendesa.
Mukuru wekambani yePH Media vaColin Magobeya vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti pane musoja mumwe chete afa, vamwe makumi maviri nevana vakakuwara mushure mekunge rori yavanga vachifamba nayo kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba yabheuka makiromita mana nemapfumbamwe kubva kuKariba. VaMangwana vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter vatiwo vanhu vose vainge vabva kunze kwenyika vachichengeterwa kuZipam pedyo neHarare vaburitswa uye hapana abatwa necoronavirus. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchiwedzera. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kusangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica, uye churu nemazana matatu nemakumi manomwe nemana 1,374 vashaya. Vapona vanosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 2.9 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Mukuru weFunani Sports Foundation vari Funani vanoti vambosendeka parutivi zvirongwa zvekudzidzisa vechidiki mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira nhabvu, cricket, bhora nezvimwe kuti vabatsire vanhu vasina pekugara vachirarama nekupema avo vatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus zovasiya vasina kwekupema. Kuti tinzwe nezveurongwa uhu tabata vaFunani.
Pandakatanga foundation yangu makatarisa pa Facebook page yakanzi Funani Sports Foundation, nekuti mukana wekuti ndikwanise kubuda kugeto kwandakagurira inyaya yekuti ndakazotambawo mutambo wecricket. Saka ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndingabatsire sei nenyaya yekuti Mwari vakandipa urombo rakanaka rekuwana shamwari zhinji dzinokwanisa kundibatsira. Saka mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizve ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai. Ini ndakakura vasina pekugara taiona kazhinji ari mapenzi, but ndakuona kuti vanhu vasiri mapenzi vasina kana hurema vakugara muzinyeda, vakugara mumatangwena. So zvinhu zvazvaindipa kushungurudzika pandaitenderera ndichigovera, ndaigovera macricket kit, ndichigovera zverugby kit. Pane inonzi tag rugby, ndine shamwari dzangu dziri kuEngland dzaindiigira matag rugby belts iwayo nesoccer kit. Saka mukufamba imomo ndopandakazoona kuti aizve kune vanhu vari kugara ivavo.
Asi chichapa kuti muti panguva inoyi mumboda kuita nyaya dzekubatsirawo nechikafu?
Saka zvazvoitikawo nguva inoyi yekunge kune inonzi COVID-19 iyi, ndaona kuti hazvina kukodzera kuti ndirambe ndichingofunga zvekudonata kit. Vanhu ivavo vasina pekugara ndakangozviisa mushangu dzavo kuti kana ndirini ndichimborarama nekukumbira vanhu vanopfuura. Zvino vanopfuura vari kudzigare mumba, vanhu ivavo vari kudyei. So ipapo ndokupindawo muhombodo mangu, ndokuchibata mari, ndokuchinotengawo zvekudya zvandaikwanisawo zvishoma izvozvo. Ndopandakaisawo papeji yangu shamwari dzangu dzakazviona dzakati aiwa tinoda kukubatsira. Saka nzvimbo idzodzo inzvimbo dzandakanyora mudhayari rangu dzandaitoziva kuti pakati nepakati nepakati.
Saka makaenda kunzvimbo dzipi apa?
Ndakaenda kuchitungwiza. Kuchitungwiza vaive vashoma zvavo. Ndakaenda munzvimbo yemamakoni. Ndakaendawo nekumareserva kunonzi kwaseke kuchitungwiza ndofukana muchiziya kumayambaro. Kune kumwe kwavanogara. Asi kune vanhu vazhinji vasina pekugara kwandakaona kumbare. Nekuti kumbare ndine matimu angu andinawo esoka. Ndo kuziva kande kwavaita. Ndakaenda mumbari nemuna mukuvisi umu mune vanhu vanogara muzvimba zvekugadzira nemashanga. So ndo mandakasvika ndikataka kukwanisa kuunganidza mari kubva kushamwari dzangu. Saka lodi yekutanga yamaona paFacebook ndakaunganidza mari ndofunga kumaUS ndakaisa because maona mbapa nemahamba echikafu nehupfu. So ndofunga mari inosvika muUS yakwanisa kuunganidzwa inosvika kuma 6000 US. So ndosaka maona yanga ichikwanisa kunge tichipa vanhu vakati one day.
Ko vanenge vaonawo basa ramuri kuita vachidawo kubatsira vanoita sei?
Vanenge vachida kundibata vanondibata paFacebook page yangu yakanzi Funani Foundation. Saka vakaenda ipapo vanoonawo mabasa atiri kuita sezvandakusanangurira kuti node yekutanga yangove ne 6000 US chete worth of products. But mamwe malodzi azouya kumberi apa haapfuura akumberi ndikutenda Mwari. Saka ngavandibate paFacebook page yangu
paFunani Foundation
vanongoenda kuinbox yangu vomva vandibata ipapo.
Ko ndapi mashoko amurudawo kusira veruzhinji vakateerera hurukuru yedu? Ndapi mashoko amurudawo kusira kuruzhinji vafunani?
Message yangu yandiruda kupa kune veruzhinji ndeyekuti tine nguva yakazhinji tichingotarisira kuti government ngaititire zvinhu. But ndinoona sekunge tose takazvipa musenzeketo wekuti tibatsirane nyika yedu inoita nyika yakanaka. Saka ndinongokumbira kuti kana pane anokwanisa kana ngotarisa kuti pane tidhoo pangu vari kudya vachiguta here, kana une extra meal endesa plate 1 iyoyo nepafrenzi, kana uchikwanisawo kubatsirawo munharaunda yako nezvivi zvitatu kubatsira, ndo time yekuti Zimbabwe tofanira kubatana. Hongu government ine bandiko rayo rinofanira kuita. Nhasi ngasataura neizvozvo, mumwe nemumwe imbozviona. Dai makaona mapicture ari paFacebook page yangu moona kuti kune vamwe vari kuda kutotandadza nechikafu. Vazhinji muri kumhanya kupfeka mamask, muri kumhanya kutsvaga masanitizer, muri kugara mudzimba muchihwanda kufa necovid. Asi panguva yekare iyoyo pane vari kufa nenzara. Saka ngatibatsiranei sevanhu vamwe chete maZimbabweans. Ndatenda.
Mukuru weFunani Sports Foundation vari Funani vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo hurumende yakapa kurudziro yekuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvinodyiwa nevanhu idzikiswe kusvika payaive musi wa25 kurume. Izvi zvinenge zvirikona n'anga murapwa achida. Vemabhizimisi vakawanda havasi kudzikisa mitengo. Hatina kukwanisa kubata veConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti veZimbabwe National Chamber of Commerce kuti tinzwe kuti sei mitengo isiri kudzika. Asi gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekudhura kwezvinhu.
Maprices ezvinhu anga agara ari kungokwira kubva gore rakapera. Izvi zvakazonyanya kuwedzerwa President wedu pavakataura nezve lockdown.
Saka zvii zvamakazoita kuedza kugadzirisa dambudziko remitengo iri?
Takamba tazogara pasi isu veMinister of Industry and Commerce pamwe chete neveConsumer Protection Society pamwe chete zvakare nevanogadzira zvinhu zvakaita sechingwa nevanogadzira hupfu nevanogadzira cooking oil nevanogadzira zvezvinhu zvatinotenga muzvitoro. Takagara pamwe chete takataurirana kuti vedwe zvinhu zvanyanya zvaomera mutengi. Hongu tinonzwisisawo kuti imi sevatengesi munenge muchidawo kuita profit yenyu, uyezve makaomerwa nekuti zvimwe zvamunogadzira zvinoda kutengwa kunyika dziri kunze kweZimbabwe, zvichireva kuti munenge makuda foreign currency kana kuti maUS dollar. Saka zvinoreva kuti munenge makuchikwidza mutengo wezvatinoda nekuti munoti mari yaminayo muri kutoiita kuti itenge zvinhu zvekunze.
Zvino makazowirana kuti kudia?
Saka pakugara kwatakaita pasi navo. Naivo vakanzwisisa. Vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma. Asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika kudzokera paprize yemusi wa 25 March.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Asi zvekuda kutara mitengo yezvinhu zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Muno muZimbabwe muna 2007 muna June wanga wari musi wa 25 June 2007 rumende yakaunza price control ikaudza business kuti dzokerai kuma price a 18 June 2007. Inini ipapo ndaishanda kuhurumende ndavanga vasingashandi kuhurumende vangari kubusiness vanozviziva zvakaitika. Takafamba nawo ma price control kubva musi wa 25 June 2007 tikasvika navo muna January 2009 mumashop manga mune matishu nemabuti nekuti zvinoitika ndezvekuti pa price control tiri kumanikidza kambani kuti isamutenge wakati iyo hurumende chitadza kumaneja kana kudzikamisa kukwira kwemutengo kunokonzerwa ne rate yemari kunze kwenyika, kunokonzerwa nemagetsi, kunokonzerwa nezvimwe zvakaita sepetro nekukwira kwemutengo kunonzi inflation.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yesatellite iri kuratidza kuti chitima chinoshandiswa nevanotungamira North Korea vaKim Jong-un chiri pane imwe imba yavo apo mashoko ekuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka ari kuramba achitenderera. Mifananidzo iyi yaburitswa neve 38 North avanoita zvidzidzo zvakanangana neNorth Korea chete. Chitima ichi chinonzi chiri munzvimbo inonzi Wonsan. Asi 38 North inoti hayo kuvapo kwechitima uku hakureve kuti vaKim Jong-un vari kurwara kana kuti havasi. Asi vave nemazuva vasiri kuonekwa pazvirongwa zvakakosha munyika iyi zvopa vamwe venhau kuti vatoti vakashaya. Apo hurumende yeAmerica iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checoronavirus muDetroit kuMichigan, mune vakawanda vechitendero chechiMuslim vari kubatsira varwere sezvo vari vana chiremba. Dunhu iri ndiro rine vanhu vechitendero chechiMuslim vakawanda kudarika mamwe matunhu ose muAmerica. Ongororo yakaitwa muna 2017 inonzi Muslims for American Progress yakakokerwa neInstitute for Social Policy and Understanding yakaburitsa pachena kuti vanhu vechitendero chechiMuslim gumi nevashanu kubva muzana vanoshanda munyaya dzezveutano. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinongamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nenhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina pamusoro pezvehomwe yakaunganidzwa nehurumende iyo ine chinangwa chekubatsira vechidiki munyika panguva iyo Zimbabwe iri kurwisana nechirwere checoronavirus. vachisina ndino mugamuchira muchirongwa tiudzewo zvizere pamusoro pezvehomwe
hurumende yakaunganidza mari kubudikidza neministry of finance ikapa kuministry inoona nezvevechidiki ministry of youth sport and recreation mari inosvika 17 million RTGS dollars mari yakauya yakandangana nekubatsira vechidiki vari muzvikwata zviviri chikwata chekutanga charangana kuti Zimbabwe Youth Council inoshanda nemapoka evechidiki atingati maclub saka ndivo vamwe vachabatsirwa nechikamu chokutanga nekuti vanenge vari muzvipoka zvipoka vachiita maprogiramu akasiyana siyana asi nokuda kwelockdown saka ichauya iri grant kuti vagogona kubatsirikana chikamu chechipiri chakanangana nevechidiki vanozvibatira mabasa avo vatingatiwo maenterprising youth vane makambani avo vanga vagara vachishanda kwemwedzi mitanhatu kusvika mugore lockdown isati yapera ava vachabatsirwawo saka bandiko rokutanga ramataura nezvaro vachabatsirwa nemari inoita 3,000 bandiko rechipiri vachabatsirwa nemari inosvika 5,000
tiitsanangurirewo kuti munhu anofanirwa ane business rakaita sei kuitira kuti ave nemukana yekuwana mari kubva pahomwe
zvizhi vaasi kuenda kumabasa saka vakatanga mabhizimisi avo vamwe ndo vari muzvicherwa vamwe vari mukurima vamwe ndo vanoshandisa michina yechizvino zvino zvatingati vari muict tozoita vamwe vakatonyanyotikoshera panguva yacho ino vari munezveutano ivava minista vaiti akange auya akawanda akadai ndo vachatanga kutopa mutiro rinotevera kuti vagone kubatsiridza hurumende pakugadzirwa kwezvinhu zvinobatsira kutirwisana nechirwere checovid-19 satongotarisa mayutsi ese vane mabhizinesi avanga vachiita
kune vamwe vanoita mabasa emaoko vari muinformal sector ivo vasina mabhizinesi ari registered zviri pamutemo navo vachange vachiwana mukana yekuwana mari kubva pahomwe here
ichokwadi vari muinformal sector vane marevhu akasiyanawo kune vari muinformal sector zvokuti munhu uyu haatorina nebank account haana kana panoratidza kuti anga achiita business ivavo vaanotinetsei kubatsira pachirongwa ichi nekuti zvakatonyorwa kuti vachafanira kunge vachitaridza kuti chii chavanoshandisa kubhizinesi kwavo
ndiri kuona kuti seZimbabwe Youth Council matotanga kukurudzira vechidiki kuti vaise chikumbiro chavo maapplications chokuwana mari kubva pahomwe tichipeta hurukuro yedu vachisina udzaiwo vateereri vedu kuti munobatika sei kuitira kuti vane mibvunzo kana kuti vari kutsvaga mikana yekukurukura nemi vanokwanisa kukubatai
tinotenda mahofisi edu pari zvino ekufamba muchienda takavhara nokuda kwechirwere ichi asi nokuda kwemishina yezvino zvino vechidiki vanogona kuenda patingati pafacebook page yedu tatoposta madetails ese ipapo vakaendazve patwitter handle yedu yeZimbabwe Youth Council newebsite yedu yeZimbabwe Youth Council tatoposta madetails ese ivayo avapo zvinoreva izvo kuti vaakukwanisa kukirika rinki riripo rakanzi database.zinews.org vaakutokwanisa kuapplya vari ipapo
aiwa tinotenda vachisina nekupinda muchirongwa muri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus chirongwa The Connection muine neMike Hove 8 to 9 p.m. muri yeZimbabwe musakanganwe pano panhepfenyuro yeStudio 7 aiwa nguva ndiyo yadyana namuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomhara anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
Vatereri tinosangana zvekare muhurukuru dzezvechitendero. Ini ndini Tanonda Kawande nemusi wechina chapfuura ichi. Chitendero cheIslam chakatangidza mwedzi unoyera unonzi Ramadan. Tabata Sheikh Henry Balakazi zvekare munyore mukuru weNational Zakat Fund kanzuri inoona nezvechitendero ichi muZimbabwe kuti vataure pamusoro pekuyera kwemwedzi uno muchitendero cheIslam.
Isusu maMuslims patiri kunge tichipinda mumwedzi wakatikoshera zvikurusa, mwedzi weRamadan unova mwedzi wechi9 pakalenda yedu yeIslam. Saka mwedzi watinotora kuti wakakosha zvikurusa uye mwedzi watinoita mabasa anoti svitsa pedyo naMwari musiku.
Kana makatarisa mamwe makore seapfuura aya, gore rino iri zvakasiyana nemamwe makore ndezvipi?
Ya, ichokwadi kuti nekuda kwedenda recoronavirus iri, pane mutemo uripo weganhuro uyo uri kungotedzerwa pasi rese. Muchaona kuti kumashure uku kune zvakawanda zvaiitika, matambudziko mamwe akafanana nehondo nezvimwewo, sekunge World War 1, World War 2 zvaiunza mutemo weganhuro. Asi mutemo weganhuro waiitika kumashure uku waisarambidza vanhu kuungana vachinamata. Asi pari zvino nekuda kwehosha iripo iyi, zviri kutosvika pakuti kana kuungana kwatinosiita munzvimbo dzedu dzatinosanganirana dzedzi zvinzi ngatimbomira senzira yekuzvidzivirira. Saka muchaona kuti minamato yatinoita kashanu pazuva iye tiri kuwanikwa tichiitira tiri kudzimba dzedu. Kune zvakawanda zvatinofanira nge tichiita tiri pamwe chete segungano, asi nekuda kwehosha yavepo iyi tikuungana sematirataiita. Saka isusu semaMuslims ndopatinenge tichikurudzirana kuti vanowana vanotora chikamu zvinova zvikamu zviviri nehafu kana kuti 2.5% kubva mupfuma yavo zvavanenge vawana pagore rese, vopa kune vanotambura kuti vabatsirike. Saka panguva inoyi yatasangana nehosha yeCovid-19 uye tiri mwedzi uno weRamadhan wakatikoshera, tiri kukurudzirana maMuslims kuti ndonguva yekuti titore mari iye yandataura iye, topa kune vari kushaya. Saka tinenge tichizvizadzisa mune uno umwedzi weRamadhan iwowu. Patiri kuti minamato tiri kuitira kudzimba, zvinenge zvakakosha kuti mutumwa waMwari akadzidzisa kuti musashandure dzimba dzenyu kuve makuva. Tese tinoziva kuti muguva muna munamato unoitika. Muchaona kuti dzimba zhinji adzakuita sekunge makuva nekuti vanhu mudzimba imomo havachayeuke Mwari. Saka nerimwe nzira futi tiri kuona mukana watapiwa nekuda kwehosha iyi wekuti tiri kuita minamato yedu tiri mudzimba, vana vanenge vachiona kuti ndomanamatira tofanange tichiita. Saka zvinounza chitiedza chaMwari mudzimba dzedu. Ndoumwe mukana yezvimwe zvinenge zvichibuda nekuda kwemamiriro akaita kunzaya kuti dzimba dzedu dzakuva neupenyu pakuwisa umwari mudzimba dzedu zvichitananisa mweya yetsvina kuiendesa kure.
Muchidimbo chii chamungada kuti vanhu vazive vakateerera muchitaura iko zvino?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti Mwari ndiye anotipararama, uye kana zvirwere zvese Mwari akatendera kuti zvitibati, iye hakuna chirwere chiri panyika chaasina kupa icho mushonga unogona kuchirapa. Saka pane zvese zvinotinetsa tinofanira kudzoka kuna iye musiki. Ndoda kuti tizive kuti hapana kuti Mwari vanogona kutirasa kana tikange tadana kwavari. Saka ino ingo yatinodana kuna iwo Mwari tichiti kunyangwe zvione zvinengei, Mwari ndimi mubatsiri, ndimi gona kuti dzikinura padambudziko ratasangana naro rinori. Saka tinokumbira kuna Mwari kuti dai matipa donhodzo pane matambudziko atikatarisana nawo, ndimi munogona kuti yamura, ndimi munogona kuti batsira. Saka Mwari tibatsirei, motiregerera zvivi zvedu.
Ngatisangane zvekare svondo rinouya mune imwe hurukuro yezvechitendero. Ini ndiri Tanonda Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
tinotenda atanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inovo zvakare hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu Toksi Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bahlubheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane leCoronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewandle abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Soko labantu abangamathumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane weCOVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwelemelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hathi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. Uno Butler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela u-Studio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatholen South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idoni elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu weWelfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vela ngaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa kunews bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina osweke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. Bathi khonoko nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi angaze ngiyibone mina angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphoke ukuzwa bekukhuluma bona kuma radio lapha kuma ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi ludo okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezindawo lapha ewange ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwelu Phahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani la ngesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozivani kumele badle laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhetha abantu banika abantu ngokubazi. akumelanga kube njalo nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu elanda ukuzosiza umphakathi mayisize umphakathi wonke
kodwa umnumzana athi ngumuzi phuthi okubandla lezano PF uthi akulabantu ababadlulelwayo kuhlelo lukahulumende
ngamanga aluhlaza joko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezano PF kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama-residents associations nxa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu sekela liphi bandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edwin Nangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile asingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angkwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edwin Nangagwa konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa uMnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 abantu emabandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
bathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki ephelileyo sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi
lapha esibuthana khona siyakukha amanzi abantu abakhangeli khonoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sifika amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso ukuthi udwele ukorona lolu lungazibulani
omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhashana lemizi yabo
inilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sinkwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabelweni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu
indlala esitwala esenzima ngapha lezibhedlela kula uyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampu sikwethwa kulaphiliza kula muthi
omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala lamanzi
kula transport lapho kudingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota kazihambi izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla amanzi sithatha kugwayi maningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona
kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapho yazi bayaphithizela sukwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningeni ngiphume phandle ngiyengadini ngichibilike ngibuye ngizohlala endlini eyi anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi umuntu okuzaphela njani lokhu
umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number one ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweleZimbabwe ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abathiyeneyo basithumezela ke limlayezelo ku WhatsApp nombolo ye Studio 7 ethi +1 202 465 0318 uthi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi welaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sifone ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile moyo wela seplant.
Igama lami nguWashington Ncube, ngisetsholotsho kwesigendi. I-lockdown thina senzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki lelengisuka ngithe ngifika nje kind of 3 days hayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngemasimini hayi sidlele nje nalawo amakhabe noma indlala siyikhangele lonyaka hayi lomnyaka ungathi sifulathele ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje tumeza kunombolo ye Studio 7 ethi +1 202 465 0318 tumeza khona manje. Sike sithangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukwelatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhliziyweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kule China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kule China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wawusenzi umandla
nilo baba mkhulu
babelobola
wawusenzi umandla.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda kumaNdlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba ingxenye kithi kakhulu obaba ngizakuza umama ukuthi uthi
what is this yes yeah ukhathisa khona mpahla angena umama ukhathisa khona mpahla
yes uyabo usesaba uthi ungaveza izinto zakho ezivele ziyingxenye yakho usuza kwaliwa usuzathotshwa usuzathini sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthini xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani iyalungisiswa ngothando.
Ye ngena mama konapho maNdlovu
ngiyabonga lokuswelakala kukaJesu. UJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba nomama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
ebantwaneni ke igogo lapho ke Mandlovu nxa kusenzakala konoko ukuhlukuluzana ezindlini abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho
bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda nxa abantu laba sebekhathazana sebelimaza abantwana abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona
mfundisi
amasibulo uyichaye ekhanda kuyabahlukuluza abantwana athi namhla kuphela la kusasa bathi laba badadisa ngezengqondo umntwana uyakhula xa ekhulele endaweni enjalo ungabona ngani hayi uphethile sibili usehlambulukile engqondweni yakhe uzabamba lokho okuqakathile kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo kumele abe ngumuntu olamandla kumele abe ngumuntu okhanye ngani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo hayi lasobaba enough so kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazane kuyakhathaza sibili phambili so mama uyichaye ekhanda impela
ye nxa sithi singavala khonapho-ke Mandlovu njengomuntu omdala sibili nxa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini akubalayi sizwe mali
mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane bazane umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje mina ngime so
okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana akula muntu ongelasici sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu kodwa singakhuluma iqiniso liyamkhulula umuntu nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha uyawakha umuzi khona lokho
ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu hayi ezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe
Yebo. Chaka kamuhlezi. Yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingoMike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intatha lezindaba ngomsakazo website. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane weCoronavirus. Ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi ngiyaphila bafundi njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lomkhuhlane wecoronavirus. Awena uyintathele izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kulesi lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni. Kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020 kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazulule udaba lolo kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintathela izindaba abamiswayo kuma roadblocks abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngamasocial amapolisa kulesi sikhathi
asithinteni udaba ngomsebenzele ukwenza you know at sites siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunenye mayelana nalomkhuhlane ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo
okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwecorona but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle ungabhoda lapha emalokishini kuboluveve kubo lobhenilala kwezinye indawo uzabona abantu bebhotabhota, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha nizama ukuthi umuntu ongelamvuphe endlini, umuntu ongelamanzi empompini endlini, kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu bama besiyadinga impuphu, and lapha empuphini kuyaminyanwa kakhulu, lalapho okuphiwa khona amanzi ezibhoraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane koBulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. UZulu koBulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula, abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm, asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, labosomabhizinus sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Lugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMike3 yoni username yami. Kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili, Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintinkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Uziphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyaliphela encwadini kaDaniel chapter 3 iverse number 27 to 28, lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo of time, verse 27. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo wabanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwona ephunga lomlilo. 28. Nebukadnesari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadrach noMeshach no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli lizwi nxa sililandela kahle sibona ukubana kula madoda lamathathu uAbednego noShadrach noMeshach abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza isithombe senkosi uNebukadneza. Into engifuna sinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana lezinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthi wawuphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjeoNebukadnezar baqakeze bashaya amakhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo babize icabinet babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele nako ngabantu lokhu kuzavuqwa khona sizake sibone inkonkoni yajama nahamba-ke kodwa amadoda lesephosele khona besithandweni somlilo into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala esine phakathi kwabo engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzimeni obumangalisayo alihambi lilodwa nangunebukhadineza kwazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kankulunkulu lawe ebunzimeni obungena phakathi kwabo unkulunkulu lawe ngakuthi uwedwa sengitsho lobunzima bekorona le ekhulunywa kusakwamalanga unkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe la madoda kuthiwa baphuma bemsulwa benganuki njona intutho lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufunekayo yiloko okhulunywa ngonebukadineza ku-28 ukuthi unkulunkulu kashadreki lomeshek lo-abhedinego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iy'nkosi zasemhlabeni zinganazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona le mkhuhlane eminingi engelaphekiyo yabakhona kodwa bathemba unkulunkulu ekugcineni baza kunqoba unkulunkulu abelathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwayo asikhulekele babathixo engcwele nababantu bakho banikela isandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nangunkulunkulu wethembekileyo kuzokunaphakathi amen
lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzinti Mkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu ke Jakeli Tala untungameli Nkomo.
This song comes to you from ICAN at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Community health, the spirit, keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this battle. Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yet, together we shall overcome COVID-19.
Lo ngumculo osanda kwethulwa ngu-Albert Nyathi labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Katiji, uLwazi Jabangu, uJust Signal, Joseph Chinowuriri, loMono Mukundu. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olubalisayo ngengubulo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
This is VOA News.